manera akanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 30, 2022. Mangateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mudzimai wava Job Scala, amai Ellen Scala, votadza kuvapa keke rebhavhu denhasi apowo Britain iri kushora kubatwa kwavari kuitwa vari mujeri pamwe nevamwe vanopikisa.
Vaskala hawasati vambotongerwa mhosva yavo vati vari kuonekwa vachiitwa mumanjema vachiparedwa vachinwa makoti vachinyadziswa mukadzi wavo achiratidza kuti vaonekwe zvinhu zvokuti kana zvakuonekwawo nedzimwe nyika dzakaita seBritain zvinhu zvinofanira kuve zvichitaurika at that level.
Tine hurukuro negweta vaKennedy Masie, asi tabatawo mutauriri weZANUPF vaChris Mutsvangwa avo vanoti
zvevari kutaura zvanayosikala tiri kuita mutemo wedu wenyika ivo vane vavo vanhu vakaita mujeri wekuirish republican army vavaiti materorist uyo vaakatenga achitokonzera kuti kuite mhirizhonga munyika ngavambosiyiwo mitemo inei emuzimbabwe nematare edu aite basa ravo nekodzero yeconstitution yedu.
Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu uye cricket nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Amai Ellen Scala, mudzimai wemiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala, vanoti varambidzwa kuvapa keke ravo rebhavhu denhasi mujeri rechikurubhi. Vaskala vasvitsa makore makumi mashanu. Mutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa vashora zvaitwa nevemajeri ava avo vakavarambidzawo kuona Vaskala svondo rapera. Mabatirwo avaskala ari kushorwawo zvikuru munyika nekunze uye dare reparamende remuBritain rakakurudzira mambo Charles kuti vasimudze nyaya yeZimbabwe pamusangano nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa. Britain inoti muZimbabwe muri kutyorwa kodzero dzevanhu zvine nhoroondo. Mukuzeya nezvenyaya yekurambidzwa kwaamai Scala kupa murume wavo keke, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Mutemo uri very clear in terms of constitution kuti munhu anenge akasungwa ane right yokuonekwa neespouse and the right iyoyo iri guaranteed in constitution section 50 subsection 5 inotaura kuti munhu wese ari detained asati asendedzwa ane right yokuti spouse yake kana kuti partner yake imuone. Saka zvaitika izvi zvinhu zvinotyora mutemo and ma prison officers angasikafani kuva achiita izvozvo.
Saka magweta angaite sei panyaya yakadai nekuti tiri kumboona svondo rapera vachamisa vakarambidzwa kupinda nevakuru vemajeri vachiti vainge vaudzwa navaziyambi ziyambi vanovagurukota rezvemutemo kuti vachamisa vasabvumidzwe kupinda asi vaziyambi vachiramba kuti havana kudaro. Panogadziriswa sei pakadaro kana vaskala vachiramba vachityorerwa kodzero dzavo?
Sezvo zviri mubumbiro romutemo, magweta avaskala vanokwanisa kudzokera zvikare kumatare edzimhosva kana kuti either kuhigh court kana iko kumachistrate court kwavari kutongerwa voisa inonzi application yekuti vabvumidzwe kuti vava vachipinda and kana iyo application iyo yakagrandwa necourt vanenge vachirambidza vaskala kuti vaonekwe either nemukadzi wavo ingava spouse kana kuti nemagota avo vanenge vava mune inonzi contempt of court and ivo vari kurambidza vanogona kusungwa.
Totarisawo imwe nyaya, tiri kuona nhengo dzedare reparamende kuBritain uko dzichiti pachaitwa musangano pakati pamambo Charles nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaRamaphosa panofanira kusimudzwa nyaya yavari kuti yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Munoona sei danho iri?
Izvizvinhu zvandingati the welcome development, because machikorero ari kuitwa kodzero dzavasikala haana kumira zvakanaka, ende zvinhu zvinoenda yatingati pa the core of my rights are in constitution. And the international advocacy iri kuonekwawo nedzimwe nyika kuti izvi zviri kuitwa izvi hazvizi right, zvokuti vasikala havasati vambotongerwa mhosva yavo, but vari kuonekwa vachiiswa mumanjema, vachiparedhwa, vachinwa mumakoti, vachinyadziswa, mukadzi wavo achiratidza kuti vaonekwe. Zvinhu zvokuti kana zvakuonekwawo nedzimwe nyika dzakaita seBritain, zvinhu zvinofanira kuve zvichitaurika at that level kuti vapewo pressure kuZimbabwe government kuti kana ivo veZimbabwe government kana kuti ivo vamunangagwa vasiri kuzviona vari munyika mavo, ngavaonesewo nevamwe vanhu vanenge vakati vavakidzani kana kuti vanhu vanenge vachida kuchidigana navo.
Asika vehurumende yeZimbabwe vari kuti havapindire pane zvinoitwa nematare vamasi.
Izvi zvazvizi zvinhu zvechokwadi, because tiri kuziva kuti nyaya yavasikala it's a political persecution. Zvinhu zviri kutova kuti ivo vasikala vari kusungirwa nyaya dzepolitics. Saka vehurumende kana kuti vezanupf kana vehurumende havangambotauri kuti havakwanisiko vachipindira, vari ivo vakatozvitanga zvinhu zvacho, ende ndivo vanokwanisa vega kuzvimisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutauriri webato reZANUPF vaChris Mutsvangwa, tikatanga nekuvabvunza nezviri kutaurwa neBritain.
Vanongonyaudza vanhu vekuBritain ivava nemakore 42 Zimbabwe yakasununguka, asi vanongorota sekunge ndivo vanotonga Zimbabwe. Nyaya yekuti vagara vari vanhu vavadzvinyiriri 400 years haibvi mumusoro mavo. Zvekare ukama huri pakati peSouth Africa neZimbabwe haumbofa hwakapatsanurwa nemaBritish. Vaidzvinyirira iyo South Africa yacho nekudzvinyirira Zimbabwe, ndivo vadzvinyiriri vekupedzisira. Saka kana vachingova kuti South Africa inge vaterere pane nyaya yeZimbabwe, vari vari kukonzera masanctions nezvimwe zvirongwa zveupfumi zvavakati tenera vachifunga kuti zvichatiparadza, vatoona ukama hwedu neSouth Africa huri kusimba.
Muunga pamuenzaniso
pese pese pari kutaura South Africa iri kutaura ikisapota Zimbabwe. Musi uno pave nemasanctions eSADC. South Africa ndeye SADC yakaita kunge iri pamberi kana kuUnited Nations ichitaura nyaya dzezvo dzemasanctions. Ndo nyaya dzakonzera kuti pave nekuti vanhu vemuZimbabwe vaende kuSouth Africa vachinotsvaga mabasa. Zvekare Prince Charles ndo vakadzikisa mureza kumaBritish pakuti Zimbabwe ichivepo ichive nyika vachimwana mudiki 42 years ago. Zvinotopachena kuti vanoziva kuti Zimbabwe nyika yakasunguka, ndaa ndo vakadzikisa mureza. Saka havana kodzero yekunge vachinyaudzwa nenyaya yekuti vapinde nenyaya dzemuZimbabwe, vakatodaro vari kurasika.
Asika hurumende nebato reZANUPF vanga vachiti pavanotsvaga rutsigiro voti chakakosha kudyidzana nenyika dzose idzi yavari kuti re-engagement, hazvizokanganise here donzo rebato izvi?
Isusu tinoda kuti tifambidzana, hatidi nyika yatinoti imhangi yedu, toda kuti nyika dzese dzive shamwari dzedu. Asi chinonetsa maBritish ndechekuti zvitadzo zvavo kuZimbabwe zvinorema zvavakaita. Vakatitonga havasati vambotipa mareparations, vakatikonzeresa hondo yaIan Smith yakauraya vanhu vedu. Havasati vambotaura nezvazvo kuti vamboti vanhuanaIan Smith vaifanira kunge vakatongwa nedare rinenge riri kuNuremberg revanhu rekukodzera hondo. Zvakawanda zvitadzo zvedu neBritain, tikazviisa patafura kuti vatipive mareparations kana kuti vabvume kuti ndo vakakonzeresa varungu vangu vari muno kuti vaponde vanhu vedu vanosvika kuma100,000 mazuva ehondo. Tikazviisa zvedu zvinotoraudza kupfuura zvavari kutaura izvozvizvi.
Ko, panyaya yavasikala iri kusimudzwa iyi vamutsvangwa munoti kudii?
Zvevari kutaura zvanavasikala, tiri kuita mutemo wedu wenyika. Ivo vane vavo vanhu vakaisa mujeri wekuIrish Republican Army vavaiti materorists, uyo vakatenga achitokonzera kuti kuite mhirizhonga munyika. Ngavambosiyiwo mitemo yemiri yemuZimbabwe nematare edu, aite basa ravo nekodzero yeconstitution yedu. Angavarege vairota vachifunga kuti vari kutonga Zimbabwe zvakare. Pane nyika dzakawanda pasi rino, vadii kuenda ikoko kana vachifunga kuti ndo mwari wepasi pano. MaBritish vanofunga kuti ndo mwari weZimbabwe, ndo nhamo yavo chaiyo chaiyo.
Asi kamuri kutaura nyaya yekuti pahondo zvichida vaifanira kuripa, vamwe vanopikisa ka ambasada varoti ko Zimbabwe haina kugadzirisa wan dambudziko rakaita segukura hundi inogotarisira sei kuti Britain itange yagadzirisa
svondo rakapera chairo kaive nedare guru nenyaya yegukura hundi tiri kunadziridza nai nyaya yavana vemuzimbabwe hapana nyika yasina kumboitawo mhiri kusapesana ivo vakanzwa nemascots vakarwa nemairish america yakaita civil war isu hatina kuzombosvika ikoko nenyaya yegukura hundi takagona kunadziridzana takaita yoita kodi ngavaisiyei nyaya yevanhu vemuzimbabwe haisi nyaya yavo ivo vano dzavo dzavakaitirana ikoko ungameni kunetsana kwavo nemascots nemairish takambopindira
mutauriri webato rezanu pf vachris mutsvangwa vachitaura vari parunare muharare iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSomalia vaHassan Sheikh Mohammed vanoti vanhu vanosvika zana vakaurayiwa vamwe mazana matatu vakakuwara nemabhambo ainge akateiwa mumotokari mbiri nezuro. Mumwe mutori wenhau Mohammed Issa Kona akaurayiwa uye mutori wenhau weVoice of America Abdul Kadir Mohammed Abdulle nemumwe anoshandira Reuters Praise Omar vari pavanhu vakakuvara. Russia yazivisa kuti yambobuda muchibvumirano chakakokerwa neUnited Nations chekuti Ukraine ibvumidzwe kutengesa chibage negorosi icho chaona zvirimwa izvi matani mamiriyoni mapfumbamwe zvichitengeswa pasi rose kuedza kupedza dambudziko renzara. Russia inoti yatora danho iri nekuti Ukraine yakarwisa ngarava dzayo mudunhu reCrimea rayakapamba kubva kuUkraine yacho. Ukraine inoti hainei nekurwiswa kwengarava idzi. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati zviri kuitwa neRussia zvekuirambidza kutengesa chibage zvichawedzera matambudziko enzara kunyika dzemuAfrica nemuAsia. America yati Russia iri kuda kushandisa chikafu sechombo muhondo yayakatanga pasina idena muUkraine. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Nayekutotika mukoko chaiwo totiya mukoko inototika nemaoko chaiwo ari kutiya ndechekutanga izvozvo ndo zvinhu zvinoita kuti nichidzipinde tobva ipapo tine mapuranga mamwe atinototarisa kuti kana mapuranga yakashanda nichadzikeri nguva yakareba isati dzapinda mukoko kozoitawo zvimwe zvinhu zvingori natural zvatoshandisa zvakaita sebwax kana kuti nhamo kana kutiwo mazinga yatinosenga patinodya huti anotoshandisa kutoisa nicho zvakare nekuti zvinoita kuti sadzinoda kuti dzimine mukoko dzinoona sekuti makambogara dzimwe nicho zvakare.
Ko pakutengesa apa hazvizonetsi here kuti munhu anga achitengesa? Munongotengesera mugwagwa here kana kuti pane vamwe vemuzvitoro vamunoshanda navo?
Munoreva kutengesa huchi here kana dzimwe dzacho?
Kutengesa huchi.
Orit huchi tinenge tinotengesa ite local lebon dzimoto izvozvo handisanda kwanisa zvangu kuti ndise masupemaketi kuti projekti yangu ichiri kukura asi nezvitoro zvidiki zvandichiri kuita huchi imomo ndinewo vamwe vanotorera pamatemes vanoitisa matemes munzvimbo dzakasiyanasiyana maprovhinsi ese muzimbabwe dinenge ndichitootengesera ipapo zvakare.
Ko idzo nyuchi munee muchitengesa mari uye kana munhu achida kubvisirwa nyuchi munee muchibhadharisa mari yakawanda zvakadii?
Panhau yekutengesa nyuchi tinhu zvinoenderana nematurity yesu wavo kekuti somu inenge tangotanga kana iri machowa kana kuti ichiri idi inotangirawo pama$40 endeni masowa macho macho yekuti ndikutobvisa sowa mukoko yangu yandatoumba anotangirawo pama$60 zvichikwira then tozova panhau yekubvisa nyuchi izvi zvinoenderanawo nerwi saka tinotarisa kuti tatobvisa nyuchi mutinhu tinotanga ndamuita inonzi assessment nekuti nitimbotarisa nzvimbo yacho kuti inoneka kukwira nditakira sepatobatanisawo zvinhu zvakaita sesaka izvo zvinoita kuti mapurize acho asiyana asiyo assessment pasi zvaiweka inotoita kuti jolai zvino tikatanga kuzodzika nchidza chine kuti zvichakura nekuzodziya chachinisa kunyika show kuti vanhu vechapfuncha achichadzoki zvinotangira pasi zvejolai zvechipi
ko pa kuzotenga mabhotoro acho nezvimwe zvimwe nenge muchizvitenga kupi
tinotenga kuna industry kumasasa kunogadzirwa maplastic then inini ndine malabels angu ari kuendera nenika kambani kangu kandakavhura
makutoshanda nevamwe here kana kuti muchiri kuita mega zviri kufamba sei makapinza vamwe basa
aiwa ndakatopinze vamwe basa tinozvitandikuedza kukurudzira tiri project ndechekuti tisimudzire vanhu vana chidiki kana kuti maitarimenzo nekuti ni ndo zvakandisimudzirawo saka handishandi ndega ipapapa ndine vamwe vandakatiena nekuti kapangu vacho kana ndikawandirwa nemabhiri mesauzes nematuzesisas vanondibatsira vanenge vachiendawo kune dzimwe nzvimbo then ndinozoitwa zvakare vamwe vanondibatsira department reaccount vanenge vachitengesawo chinzvimbo dzakasiyana-siyana
saka kambani yenyu inonzi zita rai
inonzi Olima Foundation for Environmental Justice
asi tinomboonawo vamwe vanhu vachichema chema vachitivo dzimwe nguva vanotengeserwa huchi hunenge husiri huchi zvinofamba sei munombonzwa here zvichemo izvozvi
tinoto zvinza muchinge zvenu izvozvo ndo zvinhu zvinoita kuti maketi yehuchi ibva ita seinorwadza asi iripo imhoyo yekuti munhu anenge akanzotenga huchi hwese saka anenge akutekutenga kuti ndoziva sei kuti huchi chayo chaiwo saka ini zvandinoita ndezvekutotipa point of sale chaio tinokurudzira kuti hefti test dzehani before you test it tine matesi akasiyana-siyana atinoita pahuchi anoita kuti tikwanise kuziva kuti uhuchi chaiwo chaiwo uhuchi hwakabikirwa shuga saka nemhawo yekuti vanhu vari kutsvaga mari vamwe vanobikira shuga vowedzera muhuchi hwoyo asi tine zviratidzo zvatinotoona zvinotaridza kuti aiwa uhuchi chaiwo chaiwo ndechekutanga sechipindi chimwe chinhu chatinoda kuti vanhu vagare vachiziva ndechekuti miti dzine mapizi kana kuti maketi panopfuura 1000 zvichidyawo zvinhu zvakasiyana zvichibvawo nzvimbo zvakasiyana kureva kuti huchi huma hauzotesti zvakafanana hauzoratidziro zvakafanana mutekesanani nemwe huchi hwepepo humwe hwakaita bhiechi chaiwo humwe hwebrown humwe hunenge hwakada kutonoita pinki kana kuti rezi hazvitoreva kuti hwaasesi hunenge inhau yekuti sereji kana kuti rigeri kana kuti sipaiti yenyuzi dzacho ndo zvakasiyana saka pako educate vanhu vanenge pamatimu saka nini tichivakurudzira kuti munotizoiona sei kuti aiwa uhuchi chaiwo chaiwo uhwu hahusi
mungatsanangura here ipapo
ityo kuti huchi hauna shelf life ezinonezi ukaiswa mucontaina iri taisi kungapinde nhembo kana mvura huchi haufaniri kuexpire kana kuita kwatu kana kuvira saka mukamwe mahwakuvira zvoreva tipane zvakaitika kana kuti mukapinda musupermarket mukaona huchi hwakuita mleya izvozvozvo zvinotiratidza kuti edha huchi hwakabikirwa kana kuti pahwaipekwa pane zvisina kuenda zvakanaka hunogona kunge hwakapinda isimukondeni kemvura kana kuti huchi hwakamorwa husati hwacho ka maketi yacho yemamirira yakaita ndeyekuti inanyorerekera kuti vanhu vanotenga kuna vanhu vakajaira kuziva kuti uyu munhu anogadzira huchi chaiwo chaiwo ari kutengesa huchi chaiwo chaiwo hwaanenge akarima izvi saka kana munhu adetopinda maketi machizvo zvinotoreva kuti kana asina makastoma kudhara anenge akufanira kutotengesa nehope kune vanhu vagara ine makastoma
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare Olin nekupinda muchirongwa chedu saka vanhu vanenge vachida kukubatai vachida huchi vachida kubvisirwa nyuchi vanokubatai papi chaizvo
vanondibata panhamba zinoti 0774549264 0774549264
Tinotenda yanga iri hurukuro yataita namuzvare Olin Makoni vanochengeta nyuchi vari kwaRusape. Iko zvino tochienda kuna Tanunoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Yes, Simba rangu.
Simba rangu.
Yes,
Simba. Vatereri tasangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini tanonoka wande ndichiti nhasi tiri kuda kumboteerera kumazvo enyu amakatitumira.
Ini ndinoita banda. Mubvunzo wangu ndokuti ko ava maprofita aya anoprofita especially vekuma Johan Masowa ava vanoona here kana kuti vanoita zvekungunyepera vanhu, nokuti kwakauya chigwere chekorona ichi hapana kana muprofita hwana taka vachitaura kuti korona ichauya. Right, vakangonyarira kudizi, asi vanhu ivava ndo vatohwa vachitaura vakutaura zvekuti mishonga haiti inoita kana kuti zvazodii musatora mavhaksini acho haiti. Maprofita iwawa ndo vamwe vakutaura vachovava. Mweya wanoshandisa ndi mweya wamwari here kana kuti vanoshandisa mweya wezvikwambo vanhu ava? Ndo pane mubvunzo wangu, ndoda kunatsokuisisa chaivo chaivo. Kana vari vechokwadi chaivo chaivo, ngavachitiudza kuti korona iyo ichapera rini.
Makadi henyu vashamarari vestudio CFN, pamwe nemi vateereri vestudio CFN, ndandikuda kubvunzawo pamusiyano wezvitendero apa kuti chitendero chechimuslim vanoti mwari wavo anonzi Allah, isusu wedu tinoti ndimwari. Kusiyana kwakusiyana here kwakaita ana mwari ava kana kuti mwari mumwe chete asi kusiyana kwemashedzero chete? Ndiwo mubvunzo wanga ndati ndikuda kubvunzawo. Ndisho zvichete ndatenda hangu ndiro ndimaingwena kuchegutu.
Makadi kwamukoma tanonoka wande, ndiwo muri kutaura naKelvin Chiona paSouth Africa. Ndatichitokumbirawo kuti mukambozama kubata vaparidzi veJesus Revelation Ministry yaApostle Chiwenga, kana mukagona kubata iwo Apostle Chiwenga kana Pastor Gerald Baloyi, zvetimbonzwawo kuti vanoti kudii pamakomenzi avo.
Ini ndiri kuno kuCape Town, ndinoitwa Mai Kumire. Ndinoda kupindurawo pana baba wakataura vachiti izvoni nyika dziri kuti dziri kunamata nevafundisi, vanhu vese vachiti vari kunamatira nyika. Ichokwadi, vanhu vanonamatira nyika, asi chanoda kuudza hanzvadzi yangu iyi ndechekuti hapasi pose pekuti unoti ukanamatira Mwari chinhu chauri kuda wobva wachowana pakare pakare. Haiwa, Mwari wakatipa machoices pakurarama. Either you choose kuti unoda kuita zvakarurama kana kuti unoda kuita zvakaipa. Saka nekudaro iko zvino izvi nyika yeZimbabwe takaitarisa, ruzhinji rwese iko zvino rwarasika kubvira kuna vatungamiriri vacho chaivo. Vanhu vachuza kuita zvakaipa. Saka vashoma vaya vanenge vachiri kuita zvakarurama ndo vanonamata minamato inogona kuva ine breakthrough. Otherwise kandai ukanamatira chinhu asi iwo uchirasika pagwara rinodiwa naMwari, hapana kwaunenge uchienda munamato wako. Saka izvozvo ndo zviri kuita kuti nguva iite seiri kurebesa, zviite sekunge mhinduro iri kunonoka, asi Mwari nguva dzose vane mhinduro. Chinodiwa chete naMwari ndechekuti timude, timuitire tiri pano pasi kuti tigozofara naye kudenga tafa. Hapana munhu anorarama forever, nguva yedu yekurarama pano pasi diki diki chaizvo. Saka hanzvadzi, dai uri mumwe ndaingokukurudzira kuti ude Mwari ende uye unamatire mhuri yako nekunamatirawo futi nyika yako, mhinduro ichauya zvayo.
Pazuvai kwazuvai paStudio 7 muzuva ranhasi, zuva resvondo. Ndirudo kumbobvunzawo kuvakuru vemadzisvondo nevakuru vose vanonamata muchitendero vechitenda Mwari vechirumbidza Mwari, kuti makare kare kwanga kuine vakuru vanga variko vechiti isu tinoporesa, asi pamusoro pecovid-19 kumbotamawo naumwe vati ndatumwa kucovid-19, covid-19 ngaipere, kuratidza kuti chii chaakuitika makore anaa. Mwari wetiri kutenda wasiyana here naMwari wekare waaitenda vakuru ivavo? Kana Mwari watiri kunamata mazuva ano wasiyana here newanga achinamatwa makare kare? Kune vachandipindurawo mubvunzo wangu wandinawo, ndatenda.
Ayo ndiyo mamwe emazwi enyu amakatitumira. Ndinokukurudzirai kuti musaore mwoyo, nekuti tiri kutambira maaudio enyu akawanda zvikuru. Kana muine zvamungada kugovana nevamwe vateereri pachirongwa chino kana mibvunzo yezvechitendero chipi zvacho, zvitumire kwatiri, tichaedza kutsvaka vangakupai mhinduro. Tumirai mibvunzo yenyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei svondo rinouya apo tichakuunzirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande uye tinorudawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munau dzemitambo, Dynamos neHighlanders dzaita mangange 0-0 musi uyo maChevrons eZimbabwe Cricket arowa neBangladesh. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Dynamos neHighlanders dzaita mangange 0-0 muNational Sports Stadium nhasi masikati mumutambo wanga uine mufaro mukuru munhandare kuvatsigiri vezvikwata zviviri izvi. Nhasi zvasiyana zvikuru nekurwa kwemazuva ese sezvo kwanga kune kuimba nekutamba vatsigiri vezvikwata izvi vachifarira zvikwata zvavo. Mangange aya ave kureva kuti Dynamos yave nemapoints makumi mashanu nemanomwe yasiwa nemapoints maviri neChicken Inn iyo yakarova Capes United 1-0 neZuro. Asi Dynamos yave nemutoro mukuru sezvo iri kusangana neHerentals pamwe neCapes United mumitambo miviri yasara. Herentals yacho yarohwa 2-1 neBlue Chiefs iyo zvekare vari kusangana nayo mufinari yeChibuku Super Cup musi wa19 mbudzi. Cranbourne Bullets yaita mangange 0-0 ndokupinda mapoints makumi matatu nemanomwe vakaenzana neCapes United muhondo yekurwira kusabuda muPremier Soccer League. Zvichakadaro, Zimbabwe nhasi yazviomesera makwikwi e-T20 World Cup Super Trophy e-cricket apo yarohwa nemaranzi matatu neBangladesh iyo vanga vatarisirwa kurova zvisina kana kushupikira. Asi zvinhu hazvina kufamba zvakanaka muBrisbane Gabba Ground apo Najmal Shanto akanda maranzi makumi manomwe nerimwe chete 71 ndokutungamira Bangladesh kusvika pamaranzi zana nemakumi mashanu 150. Mukutevera, Zimbabwe yakwanisa maranzi zana nemakumi mana nemanomwe 147. Mutambi akanda maranzi akawanda ari Sean Williams uyo akanda maranzi makumi matanhatu nemana 64. Kunyange hazvo Ryan Bull abudawo nemaranzi makumi maviri nemanomwe 27. Izvi hazvina kubatsira. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko nechitatu svondo rinouya neNetherlands. Mutsigiri wechikwata ichi vatina chemusunza vanoti maChevrons anofarira kutora mutambo uyu semimwe mitambo yavatamba kunyange hazvo Netherlands isina mukurumbira wakanyanya mumutambo uyu.
Saka Zimbabwe isu hatisiko underrated, tichitora game rese as a best game, but nyangwe tikadyiwa nyangwe tikaita sei, but vakomana vari kutamba, saka tongovawisha good luck Zimbabwe.
Zimbabwe ichasangana neIndia mumutambo wayo wekugumisira weSuper 12. Matikiti zvuru makumi masere 80,000 emutambo neIndia weZimbabwe anonzi atotengwa ese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera regatimbotarisa musoro inawo zvakare. Mudzimai wavaJob Scholar, amai Ellen Scholar, vatadza kupa vaJob Scholar kekerebhavhudhi ravo nhasi. Apowo nyika yeBritain iri kushora kubatwa kuri kuitwa vaScholar nevamwe vanopikisa vari mumajeri. Asi mutauriri webato rezanupf vachris mutsvangwa vanoti Britain haifaniri kudza Zimbabwe zvekuita. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 30 kuMfumfu 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ekhona ikuthi nxa izanu PF izabuya ifuna ukwethusela ama-supporters ethu sizazidifenda.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa libandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBhinga.
Laba bantu bahamba bedinga ukuba provoke abantu baprovoke izanu PF ngendlela engayisiyo.
Abakubandla lezanu PF bathi ibandla leli liphehla udlakela. Zalethulela izamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBhinga. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo we-CCC esabelweni seMatebeleland North uthi amalunga ebandla leli akhathele ngokwenzakala eZimbabwe ngakho-ke bazimisele ukuzivikela. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora laxotsha amakansila eBhinga le-Victoria Falls lisithi kukhanya ngani sebedlelana le-CCC. Ake sizwe uSibanda exoxa ngokhetho lwama-by elections oluzayo.
Sina amalungiselelo sesiqalisile njengebandla le-CCC eMatebeleland North. Sesina ma-candidates kuma-by elections wonke angu-7 aya kuba khona eMatebeleland North. That is angu-6 aweBhinga, le-1 le-Victoria Falls. Sesikhethile ama-candidates sekhona. Sesimelele ukuthi ngolwesine behambe bebhalisa ku-nomination court ukuthi babe ngama-candidates. Ebantwini sesingenile. Amawadi wokuqala lawo engu-7 lapho kulama-by elections khona sesifike sayafika khona.
Yes,
siyawathatha lawo mawadi.
Yes, ngathi-ke ukuxokozela-ke ubangisana lapha lamanye amabandla akuwathawa nakhona kapha
laba abanye asingababoni. Siyakwazi ukuthi abezanu ngoba lapha ukhanya kanti siyakhompyutha lezanu kuphela ngoba ngibona ukuthi kulenye iphathi ezakhompyutha. Abezanu ngiyakwazi ukuthi kwamanye amawadi labo bebebhizi bezama ukukhetha amakhandidenti amaningi amawadi njengebhizi abayehluleka ukuthi bevumelane amakhandidenti. So siyababona bekwenza khonokho. Ukuxokozela umsindo ngabawakawuqalisi kodwa kukhona lapho esikhangelele khona sinamawadi esiwakhangeleleyo ukuthi bangazama ukuthi bayenze lokhuyana abakwenze ematobo lokhuyana abakwenze insiza kodwa hayi ngale sibamelele sibalindele sibalungiselele siyahlangana labo. Asoze sibavumele ukuthi bethusele abantu. Asoze sibavumele ukuthi be-ekthe angani bona umthetho usezandleni zabo. Sibalungiselele sibamelele simelele ukuthi bebuye kodwa siyakwazi ukuthi mhlaka 3 December siyabandla kuphela.
Lizabavimba njani nxa befuna ukuthi betshaya abantu khonapho? Lizayenzani?
Nganto athi bona yibo bodwa abakwanisa ukutshaya mbani duze. Umthetho othi khona ngenxa yokuthi mina ngi-CCC nxa umuntu etshaya ngempama ngimuphe elinye icele kungaphi lowo mthetho kangiwazi. Into ekhona yikuthi nxa izanu PF izabuya ifuna ukwethusela ama-supporters ethu sizazidifenda ngoba iproblem yabo isikhathi esiningi yokuthi anti yabona ukuthi njengalokhuyana abakwenze insiza le matobo bahamba bethatha abantu abavela kwezinye izigaba bebuya ukuthi bezoba ngumsindo ngapha ezigabeni zakithi. Asoze sivumele thina ukuthi abantu abavelayo egophe kumbe kwezinye iindawo zemashoneni bebuye bezophambanisa eBhinga kumbe bezophambanisa eFolo. Lokho asoze sikuvumele. Abangane babo aba yibo esihlala nabo abalutshwana kulathi bangaba yibo ababamukelayo kuleso sigaba nabo bazathutha nabo nxa isikhathi sakhona sesiphelile esama-election. Asingeke savumele ukuthi sibe siphathwa ngani thina sizigqili ngaphakathi thina kwesigaba sethu. So asoze sibavumele lokho. Ngiyakutshela and abantu bazimisele ukuthi bezifikele laba ababe bahlasela bevela phandle kwezigaba zabo.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcinisihlalo webandla le-CCC esabelweni seMathebeleni North. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU-PF.
Abantu laba bavele bona balohlupho nje lwabo oluthile bathi bona kukhanya kuzaba lodlame bona bazabuyisela. Yazi kithi ngisukutshele enye into ekhona ukuthi laba abantu bahamba bedinga baprovoke abantu baprovoke iZANU-PF ngendlela engayisiyo. Engikunanzelela kithi kulabanye banangunika i-example labanye ababekampena kwenye indawo ngale abantu lapha phambi kwemizi bebhebhisa bekhuluma inhlamba abantu be-CCC yabo bebhebhisa bethi abantu bavotele iZANU ngaphakathi abavotele iZANU yikuyini kwini sabakhuza kithi sabakhuza kakhulu sathi hayi zane akwenziwa lokhu kuhle kuhle sabatshengisa ukuthi hayi zikhondakte engibazama ukuxolisa lani lani you can imagine. So abantu laba kathi sebeza bekhuluma bethizeni abantu abadinga ukuthi nje badinga bona baphehla nje ukuthi babadale umsindo umsindo yakhona nguye akula msindo lapha bhibhe okhona aphandle kokuthi bona bekulezinto abazenzayo ukuthi yabo njengoba kathi siyazi indaba zabo sezikhulunywa ku-Britain ngale ephalamenti ngale indaba zabo sezikhulunywa khona ngale badinga nje ukuthi bangcolise ihulumente yeZANU-PF ngendlela
engakodwa singakhangela singakhangela Gawule phela kuba khona abachaywayo sibuleni siza le matopo phela bechaywa ngabalandeli bebandla leZANU-PF so bangabe bekhuluma iqiniso phela
asikulandeleleni khona kuthi bayenzakalayo bachaywa bona kwakusenzakalani. Mina nje nje kithi iindaba ezinjalo zimele ngemapoliseni amapolisa ephumele ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo ubani waqalisha ukuthiwa umuntu mbani owayenzani mbani owaprovoke ubani ngoba abanye abantu kithi ngabaprovoka njengendlela naleyo kuyavuka umlisi.
So manje kumele kwenziweni?
Kumele abantu kithi kube nokuthula njengalokhu vele ungakhangela kithi kusukela nje umongameli umnakabo engena lapha ama-elections la abe nokuthula okumangalisayo ngaphandle kokuthi abantu abafuna ukuba sidalele uduku nje abakuhamba sine senza imisinde lapha lalaphayana bethi bethi bazayekelwa kuphela kubukelwe kunjalo ngoba bayeke ukuthi kukhona abakudingayo bafuna kuthiwe njalo kathesi vele bayadramatiza Dube bathi bona wafuna nje ukuthi umbiko wabo uhambe balungiselela u-2023 ukuthi bethi ukhetho luka-2023 luhambe kuhle yiko abakuzamayo la babangumsindi ukuthi bethi ukhetho luka-2023 azoze luhambe kuhle yiko abakwenzayo yiko sebencediswa ngomumona la abawenzayo njengoba kunama-bilations ana la yiko kuphela abakudingayo ukuthi badinga ukuthi babonise abantu bawona abasebekhuluma ngabo iparlamenti yabo kwe-Britain ngayo ukuthi ku-House of Lords kusho ukuthi uyakhuluma ngakho khona ukuthi baqinise indaba yama-sanctions.
UMnumzana Believe Gawule ukubandla leZANU-PF sixoxe laye esejolojo esabelweni seMathebeleni North. Kusenjalo idala le-House of Lords likwele bhilitane lithi kubi kakhulu okwenzakala eZimbabwe okuvalelwe uMnumzana Job Sikhala labanye abobandla le-CCC. Idala leli selicele uhulumende wakwele bhilitane ukuba akhulumisane lohulumende wakwele South Africa ngodaba lolu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umkaJob Sikhala evinjwe namuhla ukuba anike uSikhala ikhekhe lokuthakazelela usuku lwakhe lokuzalwa eChikurubi Maximum Security Prison. Ababona ngokwenzakalayo bathi kusobala ukuba amazwe entshonalanga kawusuze esule izijeziso ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF ngenxa yodlakela njalo langokuvalelwa kwabo uSikhala labanye entilongweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZANU-PF lo mnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla leZaphu. UNdlovu uthi ibandla leZANU-PF lalivele lidlelana kahle nakudala leBhilitane. UMoyo usungula lingxoxo khona manje.
Sekule bandla leZaphu leZANU Jongo. iZANU-PF isuke yaba khona yona ngo-1987 ngaleso sikhathi laba abantu ababalisayo ethi bona bebengabofowethu yibo abathethe uRobert Mugabe bamnika lokhu esingathi yona yi-night group laphana ngabantu akade bengafuni umndeni waseZimbabwe ukuthi umanyane ngabantu akade belwisa ukumanyana kwesizwe sasezimbabwe bezama ukuhlukanisa nge-tribal ground.
Lapha size umnumzana Mlungisi Moyo olilunga lebandla lezanu PF lomnumzana Msongela Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Sangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abafika ekukhulu lengxenye 150 ababhubhe ngesikhathi besemcimbini weHalloween kwele South Korea. Bagqobeni abanye baphelela endaweni obekulo mcimbi lo edolobheni le Taiwan. Loku kubika ngabe zindaba abe Reuters. Abe zindaba abe Associated Press wabika ukuba ele Russia. Zilela seleka chana isivumelwano lele Ukraine. Ukuba lithwale ukudla elwandle lisebenzisa imikhumbi. Ele Russia lithi ele Ukraine lihlasele eminye imikhumbi yalo elwandle Black Sea. Kodwa ele Ukraine lele Amerika athi la ngamanga aluhlaza tshoko ngoba ele Russia selisebenzisa ukudla lisenzela ukuphetha inzondano emazweni atshiyeneyo. Soku isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ke sixoxa logwabalanda Mathe ukhona ngale ke eJohannesburg. Baba Mathe, kunjani?
Litshona njani dube labalaleli? Hayi, thina siphilile kahle kakhulu.
Yasitshone kahle. So ke sibona ukuthi kade ukhona ngale emcimbini kucotwe kami isiZulu. Singathi ke le yinkozulu. Sitshela kancane ngalokho.
Izolo besihambile njengesizwe samahlaba ezulu, sihambe nenkosi uBulelani ngathi leadership yonke nje iphosi emathebeleni yobuholi traditionally. Obaba uKhayisa uhlahlayamango besinabo ngale. Sisiya baxhasa nabo njengesizwe sangakithi samaZulu labo njengabenguni. Kuningi esikufundile sikubonileyo amasiko abo nesimo sabo ngendlela abaphila ngakhona. Mabezobeka inkosi kubonise ubuhle kakhulu njalo kusifundisile ukuthi lati ezumthwakazi siseselomsebenzi ukuthi masifuna ukubisa ikingship yethu kulama steps amanye okumele siwathathe enanzelela ukuthi kulalapho esisamwayo lapho esayenza khona thina amaphutha amaningi kakhulu okwakufanele ukuthi maybe mhlawumbe kumbe singabe singathi sesikufundile.
Kuyini okunye wathi ukubona kunangathi
bekunama kosi cha umhlaba kuze kuyefika eNigeria kodwa engathi ngufundileyo kakhulu kakhulu thina ebukhosini bakithi masifuna ubukhosi bakithi ukuthi igovernment yesi kufanele ukuthi siblame kodwa inesandla kakhulu sokuthi makuthiwa ubukhosi buyabiswa nayo igovernment ibe khona ngoba unanzelela ukuthi laphana first okokuqala umuntu orecognize inkosi ngupresident welizwe. So upresident mangarecognize anga inkosi kunzima ukuthi inkosi liyana izibe inkosi singaba inkosi yethu kodwa igovernment mayingazange recognize lokho kuthi ukuthi kuyabe kuyize okungunazile ukuthi thina njengamahlabe ezulu mangathi ubukhosi bethu siyabufuna kufanele ukuthi noma kanjani noma singayithandi igovernment kodwa siingethe ngoba yiyo esayina certificate sokugcina esokuthi manje suyinkosi yaleso sizwe.
Yes, siyambonga kakhulu ke uNkululeko Gwabalanda Mathe siyingcwethi kwezesintu. Siyambonga kakhulu ungathi nolokusasa Gwabalanda. Siyabonga.
Ngiyabonga
tu. Salulandela iwonomsi. Salulandela.
Oma nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana njalo njengenhlala yenza inkosi isigcinile isavumile ukuba sibe khona kulo mhlaka. Lanxa singahlukiswa ngokuningi okwehlukahlukeneyo, sijabule ngokuningi okwehlukahlukeneyo, kodwa phakathi kwakho konke khona lokho uNkulunkulu ukhona. Singaphelelwa yimicabango kwesinye isikhathi sesithi uNkulunkulu kasiboni, kanti okuningi kumbe konke kusehlelweni lakhe uyakwazi ukuthi singabantu bakhe, ikakhulu labo abavumayo njengomdali lomenzi wabo. Namhlanje ihlobo ezithandekileyo ekuhlelweni lwethu lolu sizabala encwadini yezaga 14 ivesi lika 29 Proverbs 14 verse 29 uthi uSolomoni nxa ebhala lapha uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo. UJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo. njengoba ngihlala ngisitsho ngisithi ababi laba abachiwoyo ayisibo labo ababi ngokudalwa ngoba ayisibo bubi lobo bukhulunywa lapha ngusolomoni. USolomoni nxa ekhuluma ngobubi ukhuluma ngenhliziyo. Abesesithi uSolomoni bonabo bantu abanjalo uJehova ukhatshana labo ngoba uJehova kahambisani lobubi. Bangazitshaya izifuba benze konke lokhu abakubona besithi kube uqondile kodwa uJehova akekho lapho. Yikho-ke lapha uSolomoni uyasibonisa ukuthi ububi bungaphakathi komuntu, ububi busenhliziyweni yomuntu, busemcabangweni womuntu. Yibo ububi obukhulunywayo lapha nxa uSolomoni esithi uJehova kude nababi. Asithatheni njengasekhaya emndenini emulini. Uyafica ukuthi abantwana abazalwayo lapha egumeni kabafanani ukwenza kwabo, kabafanani ngitsho lasekuthunyeni kwabo. Ungabafundisa bathengele ukudla okufananayo, bathengele ama-uniform esikole, ubhadale izikolo futhi wenze konke nxa besakhula, kodwa soze bafanani ekukhuleni kwabo ngoba abanye bakhulela ububi. Bakhona abantwana abasuka baxhwale bakhethe ububi kulokuthi balandele lokho okuyabe kufiswa nabazali babo labo abakubona ukuthi kuyaphilisa. Abantwana abakude noNkulunkulu yilaba abantu okwakulezi nsuku khona kuyamangalisa lokuhlonipha kakusekho. Ungaza kutsho ukuthi umntwana usuke ebantwini usuke nje abe mubi, baqoqane ngobubi babo, bathandane ngobubi babo, bathandane ngokungahloniphi kwabo, bathandane ngokusela babo, bathandane ngobuxoki lobudlwangudlwangu abalabo ngobana impilo zabo zikhatshana loJehova. Kodwa-ke abazali ngiyakwazi ukuthi izikhathi eziningi kabadinwa ukuthi bakhulekele abantwa babo. UNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yabalungileyo yalabo bazali leyo mphakathi, ikakhulu intsha namhla yibe ngifuna ukhuma ngabo kwakhathesi. Sengathi bangabona izindlela zabo ezimazombezombe bakwazi ukuthi uNkulunkulu ukude nabo, ukhatshana labo. Abantwana abakwenzayo kayisiyo isifiso sabazali izikhathi eziningi. Engathi laye umzali owaziwayo ukuthi ulisela mubi ngobusela esigabeni, ngeqiniso labahlezi khona kafisa ukuthi umntanakhe abe lisela. Asikhulekeleni abantu abethu, nxa sikhuleka ngokulunga lawo ngomethemba uJehova, lithi ilizwi uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yethu. Asikhulekele Thixo ingcwele, sicela ukubana intsha yethu iphambuke ebubini ngemithandazo esiyenza kuwe, babe ngabantwana abalungileyo. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwezemidlalo uJoseph Njani usethulela ukwenzakala namhla eZimbabwe.
Asimkhumbele imidlalo ekhasi lakaPremier Soccer League elidlalwe namhla emini. Iqembu leBulawayo Chiefs linqobele iHerentals nge-2-1 kuTeletynamos libe ngujikile obhanqa 0-0 leHighlanders. Ikanti lo mdlalo kuphakathi kweqembu leCranbourne Bullets kanye leTriangle lawo ophele kuyi-0-0. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe kumdlalo kakhilikithi linqotshwe ngamaranzi amathathu ngeleBangladesh emdlalweni wesibayasi kaGroup 2 kumncintiswano wezwe zomhlaba owe-ICC T20 Men's World Cup. Iqembu leBangladesh liqale ukuthi ibhola lathola amaranzi alikhulu lamachumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Kuthe leZimbabwe seliphendula lenelisa amaranzi alikhulu lamachumi amane lesikhombisa lilahlekelwe ngabadlali abayi-9-2. Limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lihlezi endaweni yesine engalanini imiklomelo kusibaya sikaGroup 2 lile miklomelo emithathu.
Kusenjalo uSikhumbuzo Banda, umqondisi weqembu lomdlalo wenguqu eleChicken Inn, uthi ukungaziphathi lokungabekezeli sokuphazamise abadlali abaningi abasakhulayo abazalelwe koBulawayo. UJoseph Njanji usipha lolu njalo udaba.
Kufanele ukuthi abadlali bakulezi insuku baphanga bekhule amakhanda kungalotshwa ngabo kumaphephandaba.
Abafuna wathetha njalo bangasatshile. Ngaphuma enyuzipaper ka 2-3 ungathi uyamtshela uthi dale imali yami kunje kunje. So sazama ukuba yatheza umbaqondisa kodwa asoze uqondise konke kulabanye abalalelayo kodwa kulabanye abanganjani abangalaleli. Oso kundisappoint kakhulu. Angifuni ngiqamba amanga abafana bakobulawayo hayi discipline that's why uthi ubona ama players akobulawayo amalutshwane kade sebedlala kuPremier League that's why ucina ubona ama team abaningi kade sebesiyathatha athufu obulawayo abafana bakobulawayo abaningi sebevukela utshwala yakubona ukuthi ufana lo sibilile future but kungana i patience abaseli ungathatha athesi umfana la uthi uyamdingela ku D1 for example uthi engqayi plant first thing akuza yena bayanika imali awuka train awukadlali awu afana bakobulawayo disappointed
ubanda udlalele amaqembu abasakhulayo iqembu leZimbabwe Saints njalo uphiwe ithuba lokuba adlalele iqembu labakhulu uGibson Nomela esase ngumfana weleminyaka engaphansi kwechumi lathi bamunembili
udala kwaku easy ukuthi inxa sowa ama juniors usedlala ku first ilozi ngoba wena labana babedlala ku first labo ilokuzini yankona yayi process labo babe sowa ama juniors bavukile lako matamba o Innocent Roots babe ngama under 18 thina singama under 14 so labo be graduate lati sasilokhe sibuya so kwaku easy vele ukuthi uthi lawo suthi khoqo yaswa lati the times esingama seniors ku first lozi sawu come abantu abanjalo komthulisi maphosa gara komthumela umoya ngoba sasikhamba ama juniors sibabukile so kwaku easy lati uthi sibuya welcome nga ngingathi lati njani lati was welcome labana abanye so kwaku easy
ubanda uthi abadlali abasakhulayo bakobulawayo kumele bazifundise ukuyadlala kwamanye amadolobho hathi ukwala belokhu belinde ukudlalela amaqembu akobulawayo wodwa
engakutsho mina engakwenzayo ongaphathisa abafana bakobulawayo mina ngathola isikhwama ngahambe yalana ngafunda ukuthi abanye abantu baphila njani nxa bengekho kustada abanye abantu ukuthi baphila njani lozi konkana kuyakunceda konkana mental abafana bakobulawa yiprogram yabo bafuna ukudlala kobulawayo abafuna ukuthwala isikhwama ungathi khona bambe egweni khona banguzuzela i-team yayala eduze khona lapho egweni yala bafuna ubuloke bebhode emalokishini unlike abafana omunye amnavile ebhindura mi andvile ukuthwaga basa mdala yabo abafana bakobulawayo khona lapho uthi esigodini khona la kafuni abathwala izikhwama labo bephume la njama ama-players lawo bedinga umsebenzi wenye indawo begcwala
ubanda udlalele amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints, ele Sporting Lions, ele Njube Sundowns kanye lele Chicken Inn. Ekuthatheni kwakhe umhlala phansi uqhatshwe ukuba asebenze lamaqembu abasakhulayo weChicken Inn. Wathi ngomnyaka ka-2013 uqale ukusebenza neqembu labakhulu elidlala kusigaba sePremier Soccer League. Ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Salbonani balaleli igama lami ngingu Blessings Nqo umhlabeleli wakobulawayo eZimbabwe
Luva kuseme mendeni
ngilethulela idlala lami elitsha ukuthiwa isilungu isilungu the album lapho engicula khona ngezinto ezitheneyo day to day life ngicula othando ngokuzwana ngempilo amasiko udlalade leli ngisebenze labaculi abanengi abatheneyo abasuka kobulawayo abasuka eSouth Africa abasuka eBurkina Faso abasuka eCongo aledlalade linandi kakhulu engikwenzileyo ngithethe ingoma zami ezimbili ngasihlanganisa lomculo weCongo ingoma ezithi intombi yalomfana lenye ethi amaphi
Intombi yalumfana
ayela mabele
Intombi yalumfana
ayela
Siyabonga kakhulu ngokusisekela mina ngicula nje kusukela ngo-1994
Ngiyamkhoma kanja
Ngiyamkhoma kanja
Kuluma manje sise America se Washington sizoba jabulisa ngomculo lapha ngihamba lensingizini se Washington owamanje ngikhuluma nje ngo Blessings Nqo edlalade elitsha ngajabula kakhulu nxa ningathi lilithenge lilalele siyabonga kakhulu
I'm done.
Love
it,
love
it.
I'm
a man.
I'm a man.
loke umthuli uBlessings Nqonkomo oqembule isingizi ekwamanje ke usemelika lapha ke uLensingizi singakehlukani sihlobo sike sihlangele ebesilazo awubandla lesicc bathi bazaphindisela ngahleselwa ngabe bandla ezanuphevu siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo umthombo sithemba uGibbs Dube lelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.